the gun does not lead the path. Being practiced and exercised in Zimbabwe. Izo zekunzi kwanzi masoja atauri kubva kuhondo kwatakabva masoja anga ane representation mu politics iwo mugaba anozviziva handisi kuzva kuti uyu wava kutaura naye kuti masoja nemakomredzi haatauri zvenyika ari kuvapa agenda iyo ndiani vana mujiru vaive mupolitibhiro vanatungamiriri vaitungamirai vaive mupolitibhiro vari masoja ko nhasi zvaipei kwauya ani The gun does not lead the path. Ah. The gun is there to protect not only the party, but even the ordinary people. Kana pakaita dictator anenge amira ari kumusoro uko can abuse people. And the gun ine nyaya yekudzidzisa kuti uku kumuenda uku kumawere uku but ndiri kufunga kuti pari kunzi gun pari kurehwa kuti mashoko akataurwa na CDF kuna Jonathan iwayo ndo mashoko edu manje iwayo hasi gun mashoko echimurenga mashoko echimurenga kana vamugabe vachiti gun kuti havari kuti iyi criminal iri kuuraya nyika voti gun isataure ina hanchazoita orientation yacho vari kuiwana kupi ende ndotoshaya kuziva kuti ndivo vamugabe vataive navo here kana kuti vave vamwe vamugabe vakazvarwa mazuva ano ano aya because surely we cannot have munhu watabva naye kure kwose uku achizvicontradicta pasina chikonzero no zvakataurwa nachiwenga about behavior yajonathan ndo zviri kumacomrades ose saka hatidi kuti tisvike pasituation yatinoita showdown yekuti totosvika pakukakirana vanhu vachiona kuti tiri kuti mukuru tarisai kuti kwamuri kwasara vangani vamai venavo kuvamwe venyu vese varipi gurupu rinorasika here kana kuti kunorasika 1 kana muchifamba muri 1999 voenda vakadai ivo kuti ndo varasika ivavo aiwaka asizvo abuda mu 999 ndiye anenge arasika saka mukuru ngaatarise vaaive navo aone kuti vanopururudza kana mai vaive vaitaura zvavaitaura zviro vanopururudza ndevaaive navo here kana kuti ndevaakasangana navo panzira vari kufarirei chisingafadzi wawakabva navo saka isu as war veterans nevanhu vezimbabwe vakatsigira hondo hatina kusacrifisira kuti mangwana zvinzi mhuri yekwangana ndoyoita machikichori pabuda murume papinda mukadzi pabuda mukadzi papinda mwana isu tichingozvuviwa semasanzu aimi kare taiti ticha vakati 1-2 toti itikandi ende iyo inonzi itikandi itikandi hazviti mai ngava vati vachiziva kuti final word yezimbabwe haibvi kuna vamugabe vamugabe kuda vanhu vakuti va vakafunga kuti zvoreva vanhu vakawanda kukudza kwekuti munhu mukuru mugabe umwe chete cannot decide for millions imi motofara kuti murume wangu anogona zvaareva ndizvo kuna ani ndalesadzaina harina kubva kwavari nhasi saka vanhu vari kurarama nenzira idzodzo hatidi kufurirana tichiudzana kudzidzisa vanhu kuti vajaire kunanzva poison vachifamba nayo we don't want that Saka vanhu veZimbabwe muchavota zvakanaka muchivotera wamunoda.